Big bass.
A new dancehall.
Kuluza.
Me not friend them the E.
Bustari.
Summer. Yo, computer.
Ready.
Dynaman.
It's.
No, I can. 20 plane. No pops. Hop on my trucks. And try to check on your arms and knocks. Ready when you, ready when you. Vine positive and over. Kufura kava kava. Nasi vagu daru patsurum kuru vashava. Nasi unura zodambura mkuru kava. Reka indi chingo taura wotu kachava. Vakapita samatoti chakabat vachare urura nekuti chavakabata chakuvadeurira kure mukuru vanzwire tsitsi nekuti mutanzi vakapita samatoti samasama ndashika pa big face nazitarisa unze kashima big face ndinenge 50 cent ndarova big face 90 tori chagwa riri zi big face
une oma ndidzo dzavanotemera vamwe ndove kutangira kagore kupera nasi unova kutsvaga rubatsiro nekuti vasiwa vakaremera zimbariro Vachare urura nekuti chavakabata chakuvadeurira kure mukuru vanzwire tsitsi nekuti mutanzi vakapinda samatoti chakabata vachare urura nekuti chavakabata chakuvadeurira kure mukuru vanzwire tsitsi nekuti mutanzi vakapinda samatoti terera ngoma uyo ndimasama terera iliriki mukuru pandinoshama chakuputika zvino kunge bomba rawosama nasi uno vamwe vatokatswa mukishinoti ndiri mudiki paimaindi tarafu Muchitambirwa mutanzi kaimune marefu Nasi uno nasi mazovira mafufu Maidada neusabhuku nasi uno ndava chifu Chavakabata vachare urura Nekuti chavakabata chakuvadeurira kure Mukuru vanzwire tsitsi Nekuti mutanzi vakapinda samatoti Chavakabata vachare urura Nekuti chavakabata chakuvadeurira kure Mukuru vanzwire tsitsi Nekuti mutanzi vakapinda samatoti
Chavakabata vachare urura
Chakuvadeurira
kure mukuru vanzwire tsitsi